manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 28 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change arasikirwe neupenyu nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vovhiringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyange hazvo vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19, hapana achafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti munhu mumwe chete akafa uye vatsigiri varo makumi maviri nevaviri vakaendeswa kuchipatara mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa kukwekwe nezuro. Mhirizhonga iyi pamwe neinonzi yaitika mudhorobha rechitungwiza nhasi yashorwa nevedzisvondo muzinda weEuropean Union muZimbabwe pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo. Vakakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasashevedzere sarudzo kana vasingade kuti mapato akwikwidzane zviri pachena. VaChamisa vati vachanyorera masangano akaita seSADC neAfrican Union pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye vakurudzirawo masangano akaita seNational Peace and Reconciliation Commission pamwe neCommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission kuti iongorere nyaya yemhirizhonga iyi. VaChamisa vati mhirizhonga yakaitika kukwekwe yakanga yakarongwa nevari muhurumende vavasina kudoma nemazita. VaChamisa vati munyika munofanira kuve nerunyararo uye mapurisa achiita basa ravo asina kwaakarerekera.
Kwete kutora umizha waSmith hweudzvinyiriri, kupfeka bhachi raSmith rokusvetusa neumhetura hwokuparadza vanhu. Kwete, taramba, nyika ngaive nerugare. Nyika ngave nebudiriro, ngave nerusununguko. Vanhu vave nerugare rwokugara vasina mhirizhonga. Zvatirikuona zviri kuitika pakwekwe, vanorohwa nemabhemba vachibayiwa nemapfumo. Kwete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMnangagwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati vaMnangagwa vanogara vachikurudzira kuti vemapato vatsvage rutsigiro murunyararo.
Asi tinoona veopposition vachikwikwidza, vachitungamidza, vachiisa nhungamidzo kuvatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga, vachitaura kuti vanoda kutsvukisa maguta, vachitaura kuti mhirizhonga vachaita mhirizhonga kana vachinge vasina kuina musarudzo. Mashoko iwayo anosemesa, haatenderwi munyika ine runyararo yakaita seino. Naizvozvo musangano weZANU-PF sokutaura kwakaita mutungamiri hautenderi nhengo dzavo kuti dzinge dzichiita mhirizhonga at any level, whether tiri mukukwikwidzana kana kuti tiri munguva yekuti tapedza kukwidzana. ZANU-PF does not in any way tend for any form of violence.
Vari kukwikwidza mumbizo musarudzo dzeparamende mabai elections vakamirira CCC vasettlement Chikwinya vati nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dziri muchipatara kukwekwe mushure mekukuvadzwa zvakaipisisa pamusangano waNezuro. Nevari kufungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF dzainge dzakapakatira mapfumo, mabhemba nematombo. VaChikwinya vati vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanhu vagara vachizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga mukwekwe.
sitine about 22 kazoenda kunorapwa nana chiremba vamwe vacho vari muchipatara mavari kuramba vachibatsirwa nana chiremba vakachikoka mbabvu vakachikoka hudyu vamwe vakatone mudzimai umwe akatobva pamuviri anga akazvitakura so chiri kunyanya kurwadza vanhu vechekuti vanhu vakaita mhirizhonga iyi vanozikamwa
imwe nhengo yeCCC yemuchitungwiza muzvare Agatha Mujati vati vabayiwawo nebanga nenhengo yeZanu PF iyo tisingakwanisi kuburitsa zita rayo sezvo tisina kukwanisa kutaura nayo kuti tinzwe divi rayo asi muzvare Mujati vati vatosvitsa nyaya iyi kumapurisa emuchitungwiza
so ndopa nama ladies zvamunoona muri hanzvadzi nehanzvadzi zvemusangane zvazvinangana basa izvi moita sei hazvitoti muvanhu murwe so pavangu vakamira ndopaangoita kakuvapusha achitoburisa chinhu chaina chachitondata kamusoro vandava ndatodona so taime yandasumuka ipapo ndopandatoona kuti ndatokuvara vandatokufu ndopandava ndafutanga kutofonera vandotiti ndakuvara zvese zvaitikira pagedhi pedu
mutungamiri wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yave kuitika munyika zvichitevera mashoko emutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti pane mutungamiri webato rinopikisa wavakafananidza naGoliath mudiki wavakati anofanira kutswanyiwa senda
seZimbabwe Peace Project tinonzwa kudzamirwa zvakanyanya uye nekusuwa kunzwa mashoko anofananidza vanhu nemhuka kana nezvipuka nekuti mashoko avakashandisa kuti inda inotswanywa kusvika nhunzi chaidzo dzashaya chekudya
mukuru wesvondo yeDivine Destiny Bishop Anselimo Magaya vashora mhirizhonga iri kuitika iyi zvikuru sei yakaitika kukwekwe nezuro vachiti zvakaitika zvinorangaridza mhirizhonga yakaitika munyika muna 2008 pamberi pesarudzo dzechipiri dzekutsvaga mutungamiri wenyika
zvinoti zvinotatamutsa pfungwa dzedu kuti dzorera kugore ra 2008 apo vatsigiri veZanu PF vachibatana nemilitia uye nemilitari vakaita hondo nemacitizens dzimba dzichipadzwa upenyu huchipfuudzwa ropa
pane gwaro riri kutenderera pamadande mutande rinonzi ndere mapurisa rine mazita evanhu gumi nevana vanonzi vakasungwa pamusoro pemhirizhonga yekukwekwe uye gwaro iri rinoti vazhinji vevakasungwa ava inhengo dzeZanu PF asi mutauriri wemapurisa vapou nyati havana kubvuma kana kuramba ruzivo rwegwaro iri vakati mapurisa achaburitsa mashoko azere kana achinge apedza kuferefeta ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Musangano wekutanga weparamende wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wemasangano anoshanda akazvimirira oga reprivate voluntary organization amendment bill wavhiringidzwa kuHighfield muHarare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzakarerekera kuZanu PF dzeZimbabwe Citizens Forum Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Musangano watanga zvakanaka vanhu kubva kumasangano nenzvimbo dzakasiyana siyana vachipa pfungwa dzavo asi dambudziko ratanga apo dzimwe nhengo dzeZimbabwe Citizens Forum idzo dzange dzambotaura dzada kutaura zvekare vamwe vasati vataura izvo zvarambwa nemhomho yapinda mumusangano uyu. Chigaro wekomiti inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu nevashandi amai Emma Ncube vamisa musangano uyu vachiti vange vasingatarisire kuti zvakadai zvingaitike
saka tinokurudzira vanhu kuti chinhu ichi ndechenyu ndimi munoruunda nyika yenyu dano zvaibvira tingoteerera titeure pfungwa dzedu takazununguka zvesvo kana munhu ambotaurawo atingarambi tongopawo chanzi kumunhu wanu tinofanirwa kusheya kuitira kuti umwe noumwe ataurawo pfungwa dzake kuti tigoumba chinhu chedu chakanaka.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti chimwe chinangwa chebhiri iri ndechekuona kuti masangano anoshanda akazvimirira atevedzera zviga zvefinancial action task force FATF zvekudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari nevanopfurukidza mwero pamwe nekuti asaita zvematongerwo enyika asi vachipa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati bhiri iri haritombofaniri kuvepo sezvo nyika ine mitemo yakawanda yekudzivirira izvi. Vati mabhanga chaiwo kusanganisira Financial Intelligence Unit yeReserve Bank of Zimbabwe vane simba rekuongorora nekusunga avo vanenge vachifambisa mari zvisina mwero kana kuita zvechigandanga. Vakuda kwashe machiya vati bhiri iri rikapasa sezvariri richadzvanyirira nekuomesera vaye vari kubatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira.
Bhiri iri ngarinyatsoongororwa rigadziriswe kuti vanhu vanoda kubatsira genuinely vangosiyiwa vangobatsira vanhu genuinely.
Mai Itaigawa vanogara muHighfields vanoti bhiri iri rinofanira kurashwa vachiti hurumende haifaniri kutombopindira pakushanda kwemasangano anoshanda akazvimirira.
Munoda kuziva kuti NGO mari yayo irikufamba seko yekwachiyadyo vagwanza anizivinisa mingi akazopa mari yakati akazopekwa mari yakati haibvunzwe hatomboziva nomwedzi wamuse wekutanga zviva zvaguma zvakadaro.
Asi vamwe vakaita sava Ali Moyo vati vanotsigira kuti paramende ipasise bhiri iri sezvariri vachiti hapana chakaipa kuti hurumende izive kuti mari dziri kushandiswa nemasangano anoshanda akazvimirira dzinobvepi, vachiti mari zhinji yemasangano aya inobva kunze.
So this is the same case nemapvo havasi kuda kubvunzwa nehurumende kunzi mari dzenyu munofanisa sei dziri kubva nekupi. Why? Because they want to protect their dirty interest
vaAlex Gakanje vesangano reZimbabwe Citizens Forum vati vanotsigira bhiri iri vachiti pane masangano akawanda munyika ari kuita zvisingafambirani nemarezinesi avakapiwa, uye vati masangano aya akawandira kuvashandi nemasangano evarayiridzi. VaGakanje vashorawo masangano akaita seCrisis in Zimbabwe Coalition neZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti ndiwo mamwe ari kushandiswa nenyika dzekunze. Asi Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vapikisa izvi vachiti vanomirira zvido zvevana veZimbabwe.
Isu tinomirira ruzhinji rwenyika kodzero dzavo, hatimiriri kutumwa nevari kunze kana kupiwa mari kuti tizive kuti kodzero dzedu dzambunyikidzwa.
Komiti yeparamende iyi iri kufamba nenyika yose ichinzwa pfungwa dzevanhu, uye ichanyora gwaro raichatura kuparamende nekupa gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu mukana wekupindura zvakabva kuruzhinji. Bhiri iri risati raendawo pachidanho chinotevera kuti riitwe mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti kunyangwe hazvo uwandu hwevana vechikoro vari kubatwa neCOVID-19 huri kuramba huchikwira, hapana mwana ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vana vechikoro mazana masere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 839 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumavhiki maviri apfuura. Pavanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, makumi maviri nemumwe vana vechikoro. Izvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 235,975. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafanacho vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 5,394. Mukuziya nezvemamiriro akaita chirwere cheCOVID-19 muzvikoro, tabata Dr. Mahomva.
Nezvikoro ndoda kuti nditange tangokuyambira enda kutendedzerai kuti mukaona nhamba dzedu dzemuzvikoro dzichitanga kuti kwire kwetinongovhura chikoro hazvinyanyotishamisa, nekuti wazhinji wacho wetiri kubata waine chirwere ichocho vanenge vakutombori nayo tinoti masymptoms, vanenge vasikurwara. Asi tinotoona nhamba idzodzo dzichikwira nepamusana pekuti tine yatinoti strong robust surveillance system muzvikoro zvedu.
Munorevei apa mungavatsanangura?
Inoreva kuti kwanenge wachingopinda wakangobvunzwa mibvunzo yakati nakati, une kafuru here, unenge uri kudii, woti hongu, anobva angotetswa. Ivo vanenge wakadaro dai chikoro chisina kuvhurwa wari mumacommunities mao vanenge vari kutombotestwa nekuti hapana ari kufamba chibvunzo kuti uri kukotsora kotsora here uri here zvakati saka nhamba dzinoita kunga dziri kungoramba dzakadzika asi pawanenge wakuya kuchikoro taakunyatsoimplimenda iyo surveillance system yemezvikoro ndopi tinotanga kuvabata tobva tanyatsokuvamanija kuitira kuti chirwere chisapararira saka kupindura mbvunzo yemunyu yekuti tiri kuita sei ndiyoyo strong surveillance system yetinayo muzvikoro medu
ko vanenge vabatwa nechirwere ichi vanozoitwa sei
patinenge tazovabata vane chirwere ichocho tobva tadii tovaisoleta tovakurudzira kuti vaite nari nekugeza mako nesipo nemvura zviya nezvimwe zvakangodaro vanenge vasina kubayiwa tokudzawa tovabayiri ndo zvakare saka makavanata kuti aiwa ma15 to ma12 to 15 year old ndaabayirwewo tikutomhanyamhanya nenzima yedu ipota kuti tiite kampeni yekuti tinopinda zvikoro tichivabayira kuitira kuti vana vanenge vari muchikoro vasarwari rwari vagona kuendera mberi nedzidzo yavo vachinyora mazamanishoni avo zvakanakanaka pasina nekurwara.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na8 kusvika na9 manheru tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Zvizvarwa zvezimbabwe zvakabva kuukraine zvakawanda zvinonzi zvasvika munyika dzakapoteredza dzakaita sepoland neromania. Kuukraine kune hondo inotyisa mushure mekunge nyika yerussia yatumira mauto kunopamba nyika iyi. Zvimwe zvarwa zvezimbabwe zvinonzi zviri pamuganhu wepoland. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti rakagadzirira kubatsira zvarwa zvezimbabwe izvi kana zvabuda muukraine. Zvimwewo zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika dzakapoteredza ukraine zviri kubatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe izvo zvaenda muupoteri. Mwari kubatsira vadzidzi vari kutiza ava ndimuzvare Faith Chemari vari muGermany avo vanoti zvekufambisa ndizvo zviri kunetsa sezvo vatyairi vemabhazi vazhinji vasiri kuenda kumabasa vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Chemari nezvenyaya iyi.
Ezuro pakasumuka vakomana 5. Vakomana ava takati ngavasumuke vari vakomana nenzira yekuti pavakasumuka aive mausiku. Saka taitya kuti pakaita vasikana hauzozivi zvinozoitika. Saka takati vasikana ngavasari, vakomana ndivo ngavaende. Vanotanga kusvika vanotionerawo kuti kwakamira sei, kuti isusu tizoona kuti nhasi totumira vasikana here kana ivo vatiudza kuti kuno kukuku kwakanaka. Vakomana ava kutaura kuno kwatiri kuita rwendo urwu rwaifanira kutora less than 2 hours. Asi kutaura kuno kwatiri kuita vakomana ava vasati vasvika vachiri munzira. Ndambotaura navo masikati ndikavati ike zvinezvi nguva dzapera ngavachitongorambawo vakagara pavari pabhazi, nekuti vanga vachinditi vamwe vekune dzimwe nyika vatobuda mabhazi vakafamba netsoka, but ivo vange vasiri kuda kufamba. Saka ndazoti time dzacho padzange dzasvika ndikati aiwa chiregai kufamba tozozviona mangwana kwachena kuti zvofambiswa sei. Kana bhazi raramba risi rakangomira panzvimbo imwe chete mangwana totitanga rwendo rwetsoka. Chakananga kuboda rekupoland.
Pane vamwe here vari kufamba zvakare kubva kune dzimwe nzvimbo uye zvii zvavari kutarisana nazvo?
Ya, ndine vamwe 11 mazimbabwenzi vanga vatora bhazi risiriro ranga risingaende kwavange vachienda. Saka vazozviona ratofamba vazodzika. Pavadzika vanga vabvunza mutyairi webhazi kuti kubva pavari kuenda kuboda rekupoland anofambika nguva yakareba sei. Vakanzi 18 kilometers. Saka vakomana nevasikana vanga vachitofamba vachitoenda. Pandambotaura navo vanga vachiti chidimbu chachona vatofamba havachisina parefu pekuti vasvike kune vamwe. Saka takamirira kuti tigonzwa kubva kwavari. Chakanakira kwavari kufamba kwacho havasi vega. Kune vamwe vari kutofamba netsoka vakanangawo kwavari kuenda.
Vanenge vachida kuti vawane rutsigiro kubva kugungano renyu vanokubatai panhamba dzipi?
Vanotibata panhamba dzinoti 0049-153-7699-5414.
Taurai zvakare nhamba idzodzi.
0153-7699-5414.
Avangu ari muzvare Faith Chemari, mumwe wezvarwa zveZimbabwe zviri kubatsira vadzidzi vari kutiza kubva kuUkraine. Vanga vachitaura vari parunare kuUkraine kwakare naMavela Simhlanganyauye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemamiriro akaita zvino munyika kana kuti State of the Union mangwana apo Russia iri kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Izvi zviri kuitikawo apo United Nations Security Council yakagara ikaita musangano wechimbi-chimbi wekuzeya zvakataurwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin zvekuti vave kugara vakagadzirira kuti zvombo zvenyika yavo zvenyukiya zvishandiswe chero nguva sezvo vari kuti sangano reNATO riri kuvasvokosva. Asi NATO inoti vaPutin ndo vakatanga musindo nekuda kwavo kupamba Ukraine. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica amai Jane Psaki vanoti nekuda kwemaitiro avo vaPutin vakatemerwa zvirango zvakaomarara zvopa kuti kana mabhanga emunyika iyi atadze kushanda zvakanaka. Nasi Ukraine iri kuitawo musangano neRussia pedyo nemuganhu weUkraine neBelarus kuedza kupedza hondo iyi. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reUnited Nations Environmental Program kana kuti UNEP nasi raparura chirongwa chekushandisa zvakare maplastic anenge amboshandiswa kana kuraswa. UNEP inoti maplastic anosvika matani zvuru mazana matatu anogadzirwa gore roga roga asi anozoshandiswa zvakare zvikamu gumi kubva muzana chete. United Nations inoti kushandiswa zvakare kwemaplastic kunobatsira kuchenesa nharaunda. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotarisa nyaya dzezveutano, tiri kutarisa nyaya yemhopo dzinomera pamuviri wemunhu dzichikonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana uye kuti dzingarapwe sei. Dzimwe mhopo idzi dzinogonawo kukonzerwa nemamwe matenda akaita sechirwere cheshuga. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mhopo dzinokonzerwa neutachiona hunodarika zana kana kuti human papilloma virus kana kuti HPV hunopinda mumuviri kana munhu aine chironda. Chirwere ichi chinopa kuti ganda remunhu riti kure panzvimbo panenge pabuda mhopo apa. Kazhinji mhopo idzi dzinotapuriranwa kana vanhu vachishandisa mareza kana kuti chiveuro nematauro ekugeza. Nzvimbo dzakaita sedze kugezera munofamba vanhu vasina bhutsu kunyanya dzinopararira chirwere ichi zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveganda Dr. Mwatsveruke Mututu vanoti vanhu vakatanga kukwenya mhopo idzi vanogona kupa kuti dzipararire kune dzimwe nhengo dzemuviri. Vatiwo dzimwe mhopo dzinokonzerwa nekukurawo kweganda.
The last type of mopo inonzi seborrheic keratosis kana kuti imwe futi inonzi skin tag. Ma skin tag sometimes I maka yeshuga. Saka mukaona munhu anosimba ugoita kakusvibirira mutsipa umu ugotanga kumera ma skin tag. I think munhu yeye anofanira kuendeswa kuna chiremba kuti anotariswa kuti shuga yake yakamira zvakanaka here. Because with high sugar levels tinoita ma high insulin levels. Insulin is a growth promoting hormone. Saka zvinotanga kumera mera 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 zvina skin tag izvozvo. Saka mashugars akaitwa controlled munyeye kana kushiba kwemutsipa kana muhapwa mukushiba kwemuhapwa zvinogona kupera nema skin tags anogona kudona ari ega.
Vatiwo pane dzimwe mhopo dzinokonzerwa nechirwere cheshuga dzavati dzinokwanisa kurapika.
That's the only condition yandingati in it can be controlled by diet. Dzimwe dzese mhopo idzi ma viral warts, ma DPN ne anonzi ma seborrheic keratosis izvozvo they are either familial kana they infection izvozvo you have to burn them off either zvinotopiswa kuti zvibve but my skin check chayo chayo anochekwa hawo kana kuti kana munhu atorawo some medication wekuti diabetes reverseke usually those ones can go away.
Mumwe akaita chirwere chemhopo chichikonzerwa nechirwere cheshuga ndibaba Brian Kiswell Muguta. VaMuguta vanoti vakaita mhopo dzavaigara vachidzura kwemakore idzo dzakazozara muhuro nekumukombero wemuromo wavo asi vakazoziva kuti vaiva nedenda reshuga musi wavakaenda kunoongororwa muna 2019. Vanoti mhopo zhinji dzakapera zvokuti kwatosara shoma nani.
Ini ndakatangisa kuona mhopo dzichimera muhuro mangu dzaiva diki diki asi ndakazovhunduka dzave kumera kumeso. Ndakatangisa kudzidzura asi ndazoenda kwachiremba akandiudza zvikonzero zvinoita kuti aite mhopo. Ndopandakazoziva kuti chirwere cheshuga ndicho chakakonzeresa kuti ndive nemhopo.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti mhopo dzose zvadzo dzinorapika uye vaendera mberi vachiti dzinokwanisa kubata munhu wese zvake.
Mhopo idzi tinogona kushandisa mufuka wepodofin wetinozora ipapo unodya mhopo idzi asi takatenderedza mhopo kuti mushonga uyu usaenda paganda rakanaka. Tinesa vasirina saka tikauti ise tichizora tizora about 7 days or so mhopo dzopera kana kuti tinogona kudzipisa negeti yetoti electrocautery muchirungu asi kuti mhopo dzidziti chikonzero yediabetes zvinonetsa kungobva tangodzidaro nokuti dzinongowanikwa nyangane vasiri madiabetic ikionera kwesina chidzogona kuwanda hadzivo kamwe kuda kumadiabetic asi kuti dzinongowanikwa kuvanhu vese vese nyange vasina diabetes.
Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti kune mhopo dzinobatawo sikarudzi dzevakadzi nevarume zvikuru vemazera ari pakati pegumi nematanhatu 16 nemakore makumi mana nemashanu. Vati mhopo dzesikarudzi dzinokura nekureba zvokuti dzinotozoguma dzaita zvokuchekwa kuti dziparadzwe.
Akawanda asi problem yacho inogadzirika sautsanangura kwanoita kana kuchitova kugenta mamwe anokura zvito tosvika pachidanho zvokuti tozoitawo kucheka tichimabvisa anoita vanhu vese kana vajenita anoitawo vanhu vari sexual active kubva kovo kuma-16 vanhu vakurumidza mazano kusvikawo kuma-40 something ipapo.
Kazhinji nyanzvi munyaya dzeganda revanhu dzinokwanisa kungotarisa dzoona kuti munhu ane mhopo asi pane dzimwe nguva dzinoda kunyatsovheneka. Nyanzvi idzi dzinotiwo zvinonetsa kuti chirwere ichi chibva chanziwo chapera zvachose sezvo chichikwanisa kuramba chichidzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapinitse.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm nasi tikutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika uye kusagadzikana kune muUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am 4930 13860 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909am 6175 7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika voshora zvikuru nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakapa kuti mumwe mutsigiri weCitizens Coalition for Change afe nezuro kukwekwe. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vovhiringidza musangano wekomiti yeparamende kuHighfield. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 28 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje
indaba yodlakela eyenzakalayo elizweni kathesi ukwethuselana esikubonayo kusenzakala kumabandla ezombusazwe lawa kuyinto elusizi kakhulu ngoba akufanelanga ayifunakali.
Amapolisa agcizelele ukuba ngempela omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change ubulewe ekhwekhwe izolo ngamalunga ebandla elibusayo elezanu PF.
Zabona ukuthi leli United Nations, EU, ama-sanctions abakhuluma ngawo, ama-protests asenziwa kwamanye amazwe, iziphepheli ama-refugees asethathwa ngamanye amazwe yasemngceleni ye-Ukraine. So kutshengisela vele ukuthi u-Putin useyedwa, siseli labangane abalutshwana.
Iqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, lapho kulezizalwane zakwele-Zimbabwe ezizama ukuyaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. Ahlangene lembila zithutha ngempelaviki edlule leyo amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni agoqela ele Dynamos Highlanders le Caps United. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa asegcizelele ukuba ngempela amalunga ebandla elibusayo elezanu PF yiwo abulele omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change emhlanganweni owenzelwe ekhwekhwe izolo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini yabo lapho belandisa okwenzakeleyo, amapolisa aveze amagama alabo asebebotshiwe ngodaba lodlakela lwasekhwekhwe emhlanganweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kuma-by-elections okubulewe oyedwa, abambalwa balimala kakubi njalo besesibhedlela sikhuluma kanje. Abahlasele umhlangano we-CCC bacatshangelwa ukuba ngabebandla elibusayo lezanu PF abeze begqoke izembatho ze-CCC baqala ukujikijela amatshe sebengaphakathi kwabanye. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba kungasiqiniso lokho sekukhulunywa ngabezanu PF ukuba yibo abazibangele lolo hlakela.
Which other political party has the largest number of dead bodies? Which other political party or political leaders are drenching in the smell of people who have died on account of political violence? Except Zanu. They even say Zanu de Europa. Whose blood? Is it your blood? And it's the citizens' blood.
Yiliphi elinye ibandla elilezidumbu eziningi? Yiliphi elinye ibandla lezombusazwe loba inkokheli yababandla ezombusazwe asebebulele abantu abaningi ngenxa yodlakela? IZANU PF bathi bona iZANU ngegazi. Ligazi likabani? Ligazi lenu. Lelo gazi ngelezizalwane.
Umqondisi yenhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu phezu kwesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution, uNkosazana Abigail Mupambi uthi kasikho isizathu sokube lube khona udlakela.
Yabona, idemokrasi iqhakathekile ma kuwukuthi thina njengabantu siyahlonipha njalo siyalandela lokho okufuze sikulandele. Akulancedo ukuthi sithi sikudemokrasi kumbe sithi we are a democratic country lapho singahloniphi our diversity.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uyalusola lolu dlakela.
Indaba yodlakela eyenzakalayo elizweni kathesi ukwethuselana esikubonayo kusenzakala kumabandla ezombusazwe lawa kuyinto elusizi kakhulu ngoba akufanelanga ayifunakali.
Embikweni wamapolisa kuvele sobala ukuthi abaphatheke kulolu dlakela behlasele abalandeli be-CCC kungabasakhulayo baselokitshini lembizo ekhwekhwe lapho umnumzana Sacrament Chikwinya we-CCC efuna uncintisa khona ukhetho Luka mhlaka 26 kunyanga ezayo kambimbito olwama by elections. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Kunjalo nje kulembiko esanda kuyithola ethi kulowesibili umlandeli waleli bandla wahlaselwa emhlanganweni lo owenzelwe ekhwekhwe izolo osebhubhile. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe alisoze libuyele emuva ngokulwela inhlalakahle kaZulu lanxa sokuqhamuke udlakela elizweni olubangelwa ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-ZANU-PF. Isikhulumeli sebandla leli kobulawayo, umnumzana Swithani Chirowodza, utshele iStudio 7 ukuthi okwenzakalayo kutshengisa sobala umkhuba wodlakela webandla le-ZANU-PF.
Imbali kamnanga kwendabeni zodlakela vele ibalulekile. Ngo-2010 wakhuluma yena umnanga gongo wakhe umlomo wathi I was taught to kill, destroy. Singazi ukuthi wayezama ukwethusela bani. Kodwa wakhuluma yena ngomlomo wakhe ekhuluma isikhiwa wathi I was taught to kill and destroy. Lokhu kusitsho ngesindebele ukuthi ngafundiswa ukubulala lokubhidliza. Wayekhuluma futhi ngemva kokhetho luka-2008 wathi MDC supporters deserve to die. Lokhu sitsho ukuthi amalunga e-MDC kumbe laba abasekela i-MDC kumele babulawe. Lokhu kuphuma emlonyeni wakhe. Siyazi thina ukuthi nxa seqalisile ukwenza lokhu asekwenza esebenzisa abantwana, amalunga e-ZANU-PF nxa sebeqalisile udlakela, siyakwazi thina imbali ye-ZAP ukuthi uyabe esenzela ukuthi bafake umthetho we-state of emergency ozakwenza ukuthi amabutho ekwanise ukulimaza, ukuthumba lokubulala abantu abangasekele umnangagwa kumbeni i-ZANU-PF. Njalo nxa besenza lokhu okubi bengagwetshwa emthethweni, bengabotshwa amapholisa, bebe abantu vele abamsulwa emthethweni. So siyazi thina njalo sikhuthaza amalunga ethu ukuthi besebenzise lowo mthetho, bengathathi inyathela le lapho umnanga kwafuna ukuthi asidonsele khona, ngoba uyazi ukuthi yena ugave endabeni zodlakela.
Manje udlakela lolu lungaqhubeka, alisoze ligcine lisuka kukhetho na?
Okokuphuma kukhetho lokho kuzakhangelwa zinkokheli nxa isikhathi sesifikile. Angazake ngikhulume okwakathesi, kodwa into esingasoke siyenze yikwekela ukukhankasa sitshela abantu ngohlelo lwe-Citizens Coalition for Change. Lokhu kuyaqhubeka noma kanjani.
Umnumzana Swithani Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Imizamo yokukhuluma labebandla le-ZANU-PF iyehlule, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto utshele umhlangano awenzele ekhwekhwe ukuthi ibandla lakhe lizonda udlakela. Lokhu sikudaba lunye. Abamabandla ezombusazwe azancintisa kukhetho lwama-by-election lomhla ka-26 Mbimbitho kanye loZulu jikelele bayalusola udlakela oseluthe lwaqhamuka elizweni jikelele ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Lolu dlakela luthiye umuntu oyedwa efile, abambalwa balimala emhlanganeni webandla le-Citizens Coalition for Change ekhwekhwe izolo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF abiwa engenelwe endlini abakade bekiyo elokitshini lenjube kobulawayo babhaxabulwa kakubi lixuku labantu abanakekelwa ukuba ngabasekeli be-Citizens Coalition for Change, i-CCC. Unkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa kukhetho lwama-by-elections lukamhla ka-26 Mbimbitho emele ibandla le-ZANU-PF kuwat 21.
Ngithi no to violence, ukulwa ngokwani, asenzeni into yethu kuhle. Nxa umuntu ungamfuni anti uya ngamavoti, hambe evota, singalwi singatshayani, ngoba kuwat 12 already kula bantu asebe batshaywa bajikijelwa batshaywa ayisiko migrants. Siyazwa kuthiwa kulama-violence Zimbabweans, let's do our thing in a polite way. iviolence mina njengomama angiyisekeli.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu laye oncintisa kulolu khetho emele ibandla le-CCC esigabeni sePhumula uvumelana lonkosikazi Moyo.
Kuyethusa kakhulu besingakhangelelanga khona ukuthi ngakwenzakala ngoba nxa sikhangele ama-elections ahlale siba khona kodwa nxa sokusiba ngama-elections e-violence hayi 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 akukuhlanga besicela abantwana bethu lathi badala yekela nini ukuthuma abantwana kuyenza izinto ezimbi.
Osakhulayo wakobulawayo inkosazana Nokuthula Mkandla uthi udlakela oselukhona lokhetho luyabethusa.
Thina sikwaziyo ukuthi umuntu kakhethelwa ukuthi achuze liphi ibandla. Umuntu wenza okusenhlizweni yakhe abe kufuna ngesikhathi sona leso abe sikhethile. Ngakho lokho kokukarajwasa sitshona sesihamba sesesesaba kubuhlungu kunzima. Yikho okunye futhi okuza kudala ukuthi ama-youth angagcine esiyarejistele ukuthi avote ngoba sebesesaba ukuthi nayengoba ngaze barejiste baza kwenza njani njengoba beyabekarajwa.
Umgcini sihlalo wezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi abantu abahlukane lomkhuba wodlakela.
Asifuni abantu abenza ukudlwangudlwangu enye iphathi kumbe kwenye iphathi, lokho asikufuni. Kodwa sifuna amaphathi wonke ananzelele ukuthi kulabanye futhi izigebenga eziba phakathi kwamaphathi abaqalisa ukwenza into ezinje ukuze abantu bamaphathi bonke belwisane. Thina sifunisa namaphathi, siyacela amanye amaphathi ekhona udlawo kancedise ukuthi ngabantu abenze khona lokho. Ngabe ngababo bebalethe phambili, ngabe ngasibabo sincedisane ukubana sikwahle abantu ngobani abazojikijela abantu phakathi ozagcina desesilwisane sodwa.
Izizalwane zeZimbabwe sezicele ukuba uhulumende avikele uZulu kuzikliwi ezihamba zichaya lokubulala abantu abasekela ibandla elingasilabo ngoba abantu belelungelo lokusekela ibandla abalifunayo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi udlakela oselukhona elizweni kuma-by elections la kuveza sobala ukuba ukukhetho olukhulu lomnyaka ozayo ka-2023 luzabe lusedlula olwenzakala manje. Isikhulumi samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa lokhu esaphenya udaba lokuchaywa kwabezanu PF njalo bengakabambi abantu abaphatheka kudlakela lwenjube kodwa okwezolo bakhona asebebotshiwe kusasa loyedwa obalekileyo njalo kukhona okunye abasakuphenyayo kwabenze loludlakela oluchiye umuntu oyedwa ebulewe ngamalunga awezanu PF. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho amabutho akwele Russia asehlulekile ukuhluthuna isigodlo salelo lizwe eseKiev ngemva kwamalanga amahlanu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Ukraine likhulumisana lele Russia emngcelweni wele Belarus ngokubeka phansi izikhali. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 422,000 sebebalekile kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane solokhu kwaqhamuka impi elizweni leli. Inhlanganiso le ithi abantu abedlula ikhulu 102 bakwele Ukraine lamasotsha akwele Russia adlula inkulungwane ezintathu asebhubhile. Kulezi zalane zeZimbabwe ezizama ukuyaphephela kwamanye amazwe zivela kwele Ukraine. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi seliphathise abantu abedlula ijumi ukuthi basuke kwele Ukraine. Kulabanye abafunda kwele Ukraine asebefikile kwele Poland, kube labanye njalo abazama ukuya eRomania lamanye amazwe angomakhelwane. Ulayson Moyo odabuka eZimbabwe ofunda eVenista National Medical University uthi laye sezame ukubaleka kulelo lizwe.
It would be better to move out right now when there is still assistance and when there is still help, and hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance. So most of the students have left where I am. I expect, except a few. So most of them will be traveling today or tomorrow or during this week. But where I am, it's is still quiet and there haven't been any bombings or shelling.
Ulayson Moyo utabuka eZimbabwe njalo efunda kwele Ukraine. Kusenjalo abantu abaningi bayabuzana ukuthi kuyini okuzaphuma emhlanganweni weziphathamandla zakwele Ukraine lezakwele Russia. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe njalo olendodana eyafunda kwele Ukraine uthi kusobala ukuba ele Russia selehlulekile ukugenqula uhulumende wakwele Ukraine ngesiphangiphangi.
Kukhanya iRussia kumbe iKremlin sebefuna ukukhuluma le Ukraine bencediswa iBelarus. Ukukhona ukuthi uPutin usebona ukuthi lokhu ayekucabangela ukuthi uzangena nje ephongukhicika nje thatha ukuthathayo akusenzakali. So kule iresistance esuka ku amabutho eUkraine uzabona ukuthi ilizwe lonke jikelele, United Nations, EU, ama sanctions abakhuluma ngawo, ama protests asenziwa kwamanye amazwe, iziphepheli ama refugees asethathwa ngamanye amazwe yasengcweleni eUkraine. So kutshengisela vele ukuthi uPutin useyedwa, siseli labangani abalutshwane. Kungathi esefuna ukuthi akhulume khathesi. Yena esengenile elizweni esethumbe iUkraine kutshengisela nje ukuthi usebona ukuthi amandla akhe impi yakhe yayisozimfikise ndawo secatsha nje ngomunwe wokuthi akhulume. Inkulumo zakhona asoze zikhiphe lutho ngoba umnumzana oweUkraine uzawuthi yena hayi mina ngisuze ngikhulumelani nxa lokho yilapha phumanini. Layelo uyabe sithi yena nxa wena obusa iUkraine ungakaphumi esikhundleni lama ngiphumi. Angiboni ukuthi okwakhathesi kuzaphuma lutho engxenye nje nxa sebezakhuluma nje ngeviki ezayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umbiko omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze Live ezibondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezosuku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbitho 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes. Lingakuthwa yilezi hlelo sisema studios yethu live ku Studio 7 eye Voice of America.
Lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kokukhankasela ukhetho lwama-by elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho kanye lokuhlaselwa okwenzwe ele Ukraine nele Russia. Abalemikhuhlane engajwayelekanga ehlasela abalutshwana enjenge-hemophilia bakhala ngokuthi ngabe bayananzwa labo isimo sabo sazakale umuntu wonke. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempilakahle zithi lokho kunganceda ukuthi nabalemikhuhlane engajwayelekanga benelisa ukuthola usizo olungenza impilo yabo ibe ngcono ngesikhathi umumo wezomnotho ungamanga kuhle okuphambanisa le misebenzi yezempilakahle. Unkosazana Trudy Nyagabangwe okhokhela inhlanganiso eRed zeZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba uzulu elizweni jikelele abe lolwazi olungenza azwisise ngezifo zama-Red diseases lenkinga ezihlangana labalazo. uthi yena ngokwakhe njengomuntu olomkhuhlane wehemophilia wabhekana lobunzima obuze bafika nakubantu bakhe ababili baze benelisa njengenhlanganiso ukuthola usizo enhlanganisweni ehemophilia emhlabeni wonke jikelele ukuze amalunga abo efinyelele imithi edingakalayo.
They are supporting us in terms of providing the factor that is needed to inject
people. Bayasiphathisa ukuthi sithole umuthi wevector odingakalayo. Uyadula sibili lowo muthi. Ubiza amakhulu amabili amadola emelika kudosi inye ngayinye.
Uthi basungula bebalutshana bengabali tshumi nje kuphela kumabhukana ababafuna lolu ncedo kodwa okwamanje sebedlula kukhulu okukhomba ukuthi usekelo luyadingakala ngokuzayo. Babikwa besebenza le mikhuhlane yama-rabies ekumihlobo efika kweyisithupha eZimbabwe. Kubikwa njalo kulo dubo lokukhangelelwa njengabantu abaphazamiswa yibuthakathi njalo besenyanywa ngabanye kubangelwa yikuswelakala kolwazi. Umqondisi we-Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation umnumzana Tinotenda Mudarikwa ole rare disease layo uthi akulula ukuba nezifo ezinje empilweni.
Yokuzalwa ungenandlela e-toilet. It's difficult to live with a rare disease because ma ungena specialist it becomes very hard because ama general practitioners, their general practitioners they don't well much into a specific rare disease.
Uthi lesi isifo esihlasela umuntu oyedwa nje kuphela kunkulungwane ezinhlanu 1 in 5000 emhlabeni wonke jikelele. Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo u-advocate Abraham Mateta uthi ilungelo lezempilakahle licacile kusisekelo sombuso njalo alikhethile ukuthi ngumuntu onjani ongalithola.
Kuyadingakala ukuthi sizwisise ukuthi kutsho ukuthi umuntu wonke nxa kukhulunywa ngelungelo ele health care kutsho ukuthi labantu who have ama rare diseases bona labo lama rare disabilities kuyabe kudingakala ukuthi labo bathole ukuncediswa ngoba uzathola nxa kuyi-rare disease kutsho ukuthi kuyabe kungela odokotela abaningi abakwazi ukuthi iphathwa njani.
Uthi kunjalo imfundiso kuZulu iyadingakala ukuba abahlaselweyo bancediswe ngokuphangisa ukuba befinyelele odokotela bama-specialist bephinde bebe yibo abancediswayo njalo ukuthi beze beyokwelatshwa ngitsho langaphandle kwelizwe okulolwazi olujulileyo oluhambelana ke lesimo sabo. Emhlabeni jikelele kule mihlobo yama-rare diseases edlula kunkulungwane eziyisithupha 6000 egoqela i-multiple sclerosis, i-narcolepsy, i-Fabry disease, an-erectile malfunction, hemophilia leminye. Amazwe omhlaba ananza ilanga lezifo ezingajwayelekanga ele-Global Rare Diseases Day ngosuku lokugcina lenyanga kanhlolanja minyaka yonke. Abenhlanganiso ezehlukileyo zemikhuhlanile eyama-rare diseases kwele Melika bananza lolu suku lonyaka ngemicimbi bemanyene lohlangothi olulawula imisebenzi yezokudla lemithi olwe-US Food and Drug Administration, FDA, phansi kwendikima ethi Sharing Experiences in Rare Diseases Together. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Go omnandi balaleli baka Studio 7 liyanxuswa kunhlelo zethu ze Livetalk ezibondane lokwethula kwezindaba zemikhankaso yokhetho lwama-by elections lezo suku lapho luqhutshwa lolu khetho mhlaka 26 Mbimbi 2022 kusukisela ngomgqibelo mhlaka 26 Nhlolanja kusiyafika umhlaka 3 Mabasa 2022. Eziza kwenzelwa kuma studios ethu live sisakaza njalo la ku Facebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Kungaba kuhle ukuthi liphatheke lani kulezi hlelo ngokusibhalela imibono yenu. Ukusithinta ngocingo uhlelo lusemoyeni kumbe lilobe inombolo zenu zocingo ku Facebook lapho lusakazwa kanye lokusithumela ama audio notes.
lingakhuthwa yilezi hlelo. Sisema studios yetu live ku Studio 7 eye Voice of America.
Lembila zithutha ngempela viki edluleyo amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni yagoqela ele Dynamos Highlanders le Caps United. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu likamasipala wedolobha lakoBulawayo leBulawayo City lephule inhliziyo zabalandeli beqembu leHighlanders ngesonto ngokunqoba abakwenze nge-1 kanya. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uPhilani Ncube utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yeligi.
You know there was a starting point.
Vele kukhona lapho bekumele siqalele khona ukunqoba njalo ukudlala leqembu leHighlanders kuvele kuyinkuthazo khona ngokwakho. Sisiya phambili kumele sisebenze gadalala ngoba lokho sesimeni esingekho sihle. Kuzamele nxa sidlala singekho ekhaya sithole umklomelo loba owodwa kodwa nxa singekhaya kumele siyithathe yonke yomthathu.
Ngambilini womdlalo wangesonto iqembu leBulawayo City belinqotshwe emidlalweni emithathu laba ngijikile obhanqa kowodwa. Impumelelo yangesonto ilithiye selingijikile obhanqa ngemiklomelo emine lele Highlanders njalo lokhu sekudale ukuba abanye abalandeli beBhoso baqale ukukhonona ikakhulu yokulenjini. Loba kunjalo umqeqeshi weBhoso uMandla Mpo futhi kusasemasinyane ukuba usengahle yaxotshelwe ukwehluleka.
Whatever happens
sekungenzeka loba yini kodwa mina kunenge sengihlangane lakho emidlalweni yebhola loba yisiphi isinqumo esingathathwa siyabe siphezulu kwamandla ami njengomqeqeshi okokuthi akula engingakwenza kodwa ngokubona kwami usase masinya.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu engalaneni yemiklomelo kusithi leBulawayo City lona lisendaweni yeshumi lanhlanu. Ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lehluleke ukuthola yonke imiklomelo emithathu ngemva kokuba ngitshikile obhanqa 0-0 lele Tenants. Umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi kusamele balungisise ukumbalwa ukuze bayenelise ukuncintisana lamanye amaqembu.
Lesi isibonelo esokuba silo msebenzi ongakanani okumele siwenze ukuze sibe kuzinga linye lamanye amaqembu ahlezi enqoba njalo ahlezi phezu kwenkalani. Kimi kutshengisa ukuba kusamele sikhweza amasokisi njengoba bengivele ngisitsho kumaviki adluleyo.
Phezu kwenkalani kuhlezi iqembu leManyika Diamonds lona elibhuqele Caps United nge-6-2 njalo elilemiklomelo elitshumi lambili. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elitshayele Dynamos nge-1 kanya njalo lalo lilemiklomelo elitshumi lambili. Iqembu leRentals lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elitshumi njalo ngempela viki edlileyo litshayele Wawa nge-3 kanya. Iqembu leWawa yilo elihlezi emsileni wengalane lemiklomelo emibili. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa agcizelela ukuba ngempela omunye wabasekeli be-Citizens Coalition for Change ubulewe ekhwekhwe izolo ngamalunga ebandla elibusayo elesanu-PF. Iqhubekela phambili impi kwele-Ukraine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.
Siyabonga
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.